church person. Huh?
DJ, come on.
Daka tengwa niro para Jesu. Daka tengwa niro para Jesu. Diriwe denga ini. Diriwe nyasha ini. Daka tengwa niro para Jesu. Simukane mumvura zvakananga pazita rangu mweya muchene vanopapama pamusoro perima mvura kubvira nyika isati yasikwa vaingovepo pamusoro mweya muchene vanopapama satani wanyaya ndakatengwa neropa raJesu. Zvakadyiwa nemhashu kubvira nyika isati yasikwa vaingovepo pamusoro mweya muchene vanopindira satani wanyaya ndakatengwa neropa raJesu. Zvakanangana nechipo changu mweya muto anoparadza hondo dzenyika inokubvira nyika isati yasikwa aingobvira muri maguru mweya muto anoparadza satani wawacha ndakatengwa neropa raJesu.
Hey,
tell me my name.